This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wemuvhuro kukadzi 23, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Jonga Kandemiri, ndichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe yokumbira kukanganirwa chikwereti chayo neAfrican Development Bank.
MDCT yobuda neurongwa hwezvinhu zvaichaita mumakore mana kutanga negore rino.
Zimbabwe yokweshana neWest Indies mumakwikwi emitambo yecricket kuAustralia.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende nhasi yakumbira bhanga reAfrican Development Bank kana kuti AFDB kuti rikanzure chikwerete chine nyika kubhanga iri. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare mushure mekusangana nechikwata chevakuru vakuru chebhanga iri, icho chichange chiri munyika kwesvondo, gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa nhasi vakumbira kuti Zimbabwe ikanzurirwe chikwereti chainacho kubhanga iri, zvavati zvichaita kuti upfumi hwenyika husimukire. Chinamasa vati kana AFDB ikakanzurira Zimbabwe chikwereti chayo chemari inoita mamiriyoni mazana mashanu emadhora, mamwe masangano anokweretesa mari akaita seInternational Monetary Fund neWorld Bank anogona kuzokanzurawo zvikwereti zvine Zimbabwe kumasangano aya.
In our meeting I have emphasized that the African Development Bank should play a leading role in securing clearance of arrears that we've accumulated with the multilateral creditors.
Mumusangano wataita ndakurudzira veAfrica Development Bank kuti vatungamire muurongwa hwedu hwekukurudzira kuti tikanganirwe zvikwereti zvedu senyika kumasangano ekunze anokweretesa mari. Tiri kuda kuti masangano aya atiitire tsiye nyoro kuitira kuti tikwanise kudyidzana pamwe nekutengeserana zvakanaka nedzimwe nyika.
Asi mutungamiri wechikwata cheFDB ichi vaAliu Momodu Ngum havana kutaura kuti bhanga ravo richakanzura here chikwereti chine hurumende yeZimbabwe kubhanga iri. Vati bhanga ravo ragara richibatsira Zimbabwe kunyange panga pakaoma zvinhu. Vamasimba Manyanya, avo vaimbove nyanzvi munyaya dzezveupfumi mubazi rezvemari, vati Zimbabwe inofanirawo kutora matanho ekuedza kubhadhara zvikwereti zvayo kumasangano anokweretesa mari kuitira kuti masangano aya aone kuti hurumende iri kuedzawo nepainogona napo, asi kuti zvinhu zvakaoma chete zvinozoita kuti nyika inzwirwe tsitsi pazvikwereti zvayo. Chikwereti chine Zimbabwe kumasangano ekunze anokweretesa mari chava kuvavarira kusvika pamabhiriyoni gumi emadhora, uye hurumende inoti homwe yayo yakabooka kuti ibhadhare chikwereti ichi. Gore rapera, IMF yakaramba kukanzura chikwereti cheZimbabwe ichiti Zimbabwe haisi nyika ine urombo hwakanyanya kana zvienzaniswa nedzimwe nyika. Zambia ndeimwe yenyika dzinonzi dzine urombo hwakanyanya dzakakanzurirwa zvikwereti zvadzo neIMF. Chikwata cheAFDB chakatarisirwa kushanyira nzvimbo dzakawanda munyika pachichange chiri muno chichiona kushandiswa kuri kuitwa mari yakaiswa nebhanga iri mumabasa epundutso kana kuti maprojects. AFDB ndiyo yakapa kambani yeLake Harvest mari inodarika mamiriyoni masere emadhora kusimudzira chirongwa chekuchengetwa kwehove kuCaribba chiri kushandiswa semucherechedzo wezvirongwa zvinosimudzira magariro evanhu muAfrica yese. Chisati chabuda munyika chakananga kuMozambique, chikwata cheAFDB ichi chakatarisirwa kusangana nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nemusi wechishanu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi. Direct from Washington,
the Voice of America. Masangano evashandi vehurumende anoti haasi kuzotambira kurudziro iri kupiwa nemukuru wesangano reZimbabwe Revenue Authority vaGesho Mpasi uye governor webhanga guru renyika vaJohn Mangudya yekuti vashandi vasawedzerwe mari gore rino uye kuti mari yacho idzikiswe kuitira kuti upfumi hwenyika hugadzirike. Vakuru masangano akaita seApex Council, ZIMTA, Zimbabwe Doctors Association ne Nurses Council anoti haasi kuzotambira kurudziro iri kupiwa iyi. Nyanzvi nyadze zvematongerwo enyika dzinotiwo hadzisi kuzivawo kuti vashandi vehurumende vakawedzera sei kubva pazviuru mazana maviri nemakumi mashanu 250,000 munguva yehurumende yemubatanidzwa kusvika pazviuru mazana mashanu nemakumi mashanu nemana 554,000 gore rino. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zveupfumi uye vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute Dr. Godfrey Kanyenze tikatanga nekuvabvunza kuti vanoona sei nyaya iyi.
Nyaya iyi haisingori yemari dzinopiwa vanhu vemuhurumende, nokuti mukatarisa mari dzinopiwa vanhu vemuhurumende hadziza kunyanya kusumuka zvokuti zvingashamise kuti vari kupiwa mari yakanyawanda, nokuti mari iyoyo payakakwidzirwa haisati yanyanyosumuka zvokuti iri pamusoro pemari inodiwa kuti munhu ararame. Saka naizvozvo dambudziko harisiri pamari inopiwa munhu mumwe namumwe anoshanda muhurumende. Dambudziko riripo ndorokuti upfumi hwenyika hwedu hausi kuwandutswa.
Ko, nyayawo yekushandisa mari dzekunze kana kuti iye atingati foreign currency yakakonzerawo matambudziko api panyaya dzezveupfumi?
Patakashandura mari yatinoshandisa muZimbabwe tichibva kumaZimbabwe dollar tichienda kumari dzenyika dzakasumuka zvakaita seUS dollar kana rand, takangopinda nepfungwa idzodzo tikatanga kungoisa mitengo yedu kuitara takatarisana nemari yokubve kwenyika asi pfungwa dziri dze Zimbabwe dollar. Saka izvo zvakaita kuti mitengo yedu inge iri pamusorosoro chose. Ndosaka muri kuona iko zvino paine nyaya yokunzi mitengo iri kutoderera muZimbabwe nokuda kwekuti mitengo yedu taka takaitara pamusorosoro pasina kodzerani nezvatiri kugadzira kana zvatiri kuita maservices. Zvakare imwe nyaya inonetsa mukatarisa nemari dzemuhurumende ndokuti kukura kwakaita mari inoenda kumasalaries emugovernment inokodzerwa zvakare nenyaya yehuwandu hwevanhu vari kushanda muhurumende. Vanhu ivovo vari kungokura vari kungowanda asi pasina tsarukano chaiyo chaiyo yekuti vanhu vakapinzwa sei mabasa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare. Direct from Washington, the voice of
America, VOA. Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai neZuro rakapeta musangano waro wemazuva matatu wekuronga zvatichaita kubva mugore rino ra2015 kusvika mugore ra2018 pachaitwa sarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti musangano uyu wakapindwa neutungamiri wese hwebato wakasunga kuti bato harifanirwe kuramba richiita semaitiro araimboita kare ekuita zvinhu zvisina kurongeka. Musangano uyu wakasungawo kuti gore rino rinzi igore rekuronga, kwotiwo gore ra2016 richinzi nderekuvaka musangano, ra2017 richinzi nderekutora masimba ekutonga, kuchitiwo ra2018 richinzi nderekukombera zvirongwa zvose zvebato pamwe nekuperekedza vatsvangirai kumuzinda wemutungamiri wenyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navamwonzora pamusoro penyaya iyi.
Chekutanga-tanga takapa makore edu mazita, gore ra2015 igore rekuronga. Apa ndopatiri kuti mastructures edu ese kubva pa-national province, district, ward kusvika kubranch ange achirongwa zvakakwana, uyezve vachifunga mazano ekuti tinohwina sei munzvimbo imwe naimwe. Saka gore rino igore raizvozvo zvekugadzirira kukuronga. Gore ra2016 igore rekuwaka musangano, ratiri kuita recruitment yakakurisa chaizvo tichiita kuti musangano wedu ukure Gore ra 2017 igore rekutora masimba. Gore ra 2018 igore rekuperekedza Morgan Tsvangirai ku State House.
Tinoona kuti bato renyu mumakore apfuura raimbobudawo neurongwa pamwe nezvisungo zvakada kufanana naizvozvi. Chii chinganzi chasiyana pane zvamakanga muchimboronga kare nezvanhasi izvi?
Chokutanga ndechokuti ndokutanga aka kuita urongwa hune ma stages akadaro ndochekutanga ichocho. Chechipiri ndechekuti detail rataisa paurongwa hwedu rakati kurei uyezve taronga zvinhu izvi tiri vanhu vepfungwa imwe chete. Makore apfuura aya taironga vamwe vaine chinangwa chekuzogadzira vana renewal, wana UMDC, wana MDC Mube. Umwe noumwe aironga pamakore iwaya aizvirongera achida kuzvigadzirira zvinhu zvake. Saka izvi zvasiyana nokuti taakutarisa chinhu ichi neziso rimwe chete.
Vanga vari munyori mukuru weMDC TV Douglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitsigira bato rezano PF vaMorris Ngwenya, ava vanoti havaone MDCT iine chainobuda nacho kubva muurongwa hwayo hwose uhu.
Zvinhu zvinotondisekesa kuti tikuona bato ranga richikwikwidza musarudzo makore apfuura, makore kuda 15 adarika yezvinoizvi ichingokwikwidza musarudzo. Asi iko zvino ndo pava kutanga kutaura zvekuronga, kureva kuti vari kuburitsa pachena kuti ivo pache zvavo havana kurongeka, vari kuedza kuronga. Chechipiri, nyaya tiri kuona apa ndeye kungotsvaga havo mari dzemadhona, nokuti haisi secret kuti MDC yakaomerwa, havana mari paizvinezvi, vari kungotsvaga zvavo mari. Saka tichitarisawo nenyaya dziri kuitika kunyaya dzekuti madhona havasi kuwirirana nemafambisirwo anga achiita mari nevanhu vavaipa kuma-NGO anovaiwa ichigira MDC, vaakungotsvagawo tumazano zvekuti vativo ndo havangashandise. Asi izvi ndo zviroto, nokuti zvavari kutaura izvi kungotaura chete, hapana kana zano riri pachena rekuratidza kuti ivo ndo vangazonzi vaakufarirwa nevana vezimbabwe.
Asi kavangwenya, bato reMDC harisi iro ratanga zvekupa mazita kumakore izvi.
MDC iri kungotevedzera, asi zvinhuizvi zvamunoona ka pakabuda urongwa panofanira kuva nesimba racho nevanhu vacho vachazadzisa izvi. Vanga kusangova kungotaura bedzi kusina yatingati strategy yacho kana kuti zano racho rekuti izvi zvichazadzisa sei kana kuti implementation yacho ichaitwa sei. Zvino tikatarisa iko zvino muMDC macho hapana kana chimwe chete chiratidzo chekuti pane zvingaitwe zvekuzadzisa chingava chipi chinenge chafungwa, nokuti ivo pache zvavo varungorwirana-rwirana.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachitsigira bato rezano PF vaMorris Ngwenya vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Zvakare website yedu www.voashona.com.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutevenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909am, pa4930, kana pa12080 ne15455 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gurukota idzva remuAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaAshton Carter vari kuita hurukuro muKuwait nevakuru vakuru vemauto emuAmerica pamwe nevamiriri venyika iye. Hurukuro idzi dziri pamusoro peurongwa hwekurwisa chikwata cheIslamic States. Vakata vapinda muKuwait vachibva muAfghanistan kuitira kuti vanokokera musangano uri kuitirwa pamuzinda wemauto emuAmerica uri paCamp Arif Jan. Vamiriri veAmerica muJordan nedzimwe nyika dziri muMiddle East vari kupinda muhurukuro idzi.
Firimu rinonzi Batman, iro rine mutambi mukuru Michael Keaton, ndiro rakawana mubayiro mukuru nezuro kumabiko epagore ema Academy Awards. Mubayiro mukuru wemutambi wemunhurume wakaenda kuna Eddie Redmayne, uyo ari mufirimu rinonzi The Theory of Everything, uko Julianne Moore akawinawo mubayiro mukuru wemunhukadzi mufirimu rinonzi Still Alice.
Dare redzimosha muEgypt ratongera murwiri wekodzoro dzevanhu ane mukurumbira Ala Abdel Fattah kugara mujeri kwemakore mashanu zvichitevera kuwanikwa aine mhosva inotyora mitemo inorambidza kuratidzira. Dare remuCairo ratongera zvakare vamwe vanhu 24 kugara mujeri kwemakore ari pakati pematatu negumi nemashanu, izvo zvashorwa nevatsigiri vevasungwa ava. Vachuchisi vanoti Abdel Fattah akafurira vamwe vake kuratidzira zvisiri pamutemo munambudzi 2013, uye mupurisa akarohwa. Akambenga atongerwa kugara makore 15, asi dare rakati nyaya yake itongwe zvakare.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Munhau dzedu dzemitambo. Zimbabwe yatarisana nemukwidzwa mukuru apo iri kupinda munhandare yeManuka Oval nhasi manheru mumutambo weWest Indies wemakwikwi eWorld Cup. Makwikwi emitambo yecricket ari kuitirwa muCanberra kuAustralia. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chikwata cheWest Indies chiri kutanga chiri pamusoro mumutambo uyu mushure mekunge chakarova Zimbabwe mumitambo 34. Zvikwata zviri izvi zvakasangana. Asi vamwe vanotevera mutambo uyu sava Andrew Matore vanoti Zimbabwe inokwanisa kuisira pasi West Indies sezvayakaitwa neIreland mutambo wavo wekutanga mumakundano eWorld Cup aya.
Ndiri kuona Zimbabwe ichihwinha paWest Indies sezvo West Indies yakabva mukudyiwa neIreland.
Chikwata cheWest Indies chakarohwa neIreland nemawikets mana, asi chave pachinhanho chechipiri pasi peIndia mushure mekurakasa Pakistan nemaranzi zana nemakumi mashanu. Zimbabwe iri pachinhanho chechina mushure mekunge South Africa yapunzika zvinotyisa apo yakarohwa neIndia nemaranzi zana nemakumi matatu. Zimbabwe yakakwira zvinotyisa mumakundano aya mushure mekurova United Arab Emirates nemawikets mana, mushure mekunge yamborohwa iyo neSouth Africa nemaranzi 62. Muongorori wezvemutambo uyu vaEdison Chikami vanoti matambiro ari kuita Zimbabwe ari kuratidza kuti ine chinangwa chekubudirira mumakundano aya.
Pavakazotamba neUAE United Arab Emirates muhwinira wakaita hauna kunyatso kufadzawo, asi matambiro wakaita kutevera score yanga wasetirwa ye 280 something, zvinoratidza kuti vakomana vane chidiso chekuti vange vachihwinha mutambo yavo.
Vachikami vanotaura kuti sei vari kuona zvinhu zvakamira zvakadai.
Matangira chakaita apa chakatanga mutambo wekutanga neSouth Africa chakatamba zvakanaka kwazvo. Munoona kuti vakakundwa zvavo, but vakaratidza kuti vane drive yavanayo.
Asi vamatore vanoti hasisina zvikwata zvidiki mucricket mazuva ano.
Pari zvino hapana chikwata chinonzi chidiki, dzese dziriko dzotaridza kuti dzenge dziri dzihombe, saka hapasina kumboti timu diki kana kuti timu hombe.
Vachiti chikwata cheWest Indies chinokwanisa kurohwa. Pari zvino Zimbabwe yatamba zvinodadisa mushure mekunge Hamilton Masakadza akaita maranzi 70 mumutambo neSouth Africa, achiteverwawo zvekare naShaun Williams uyo akaita maranzi 46 mumutambo neUnited Arab Emirates. Brandon Taylor akabudawo nemaranzi 48 pamutambo neUnited Arab Emirates. Zviratidza kuti Zimbabwe haisi kutarisira kumutambi mumwe chete. Zvakamira zvakadai, chikwata cheWest Indies chiri kushushikana nematambiro ari kuita Chris Gayle uyo akabuda nemaranzi 4 pamutambo neIreland. Uyezve mumwe mutambi wavo Dwayne Bravo haasi kutamba neZimbabwe mushure mekukuvara apo vakatamba nepakistan ati Andrew Russell uyo akaneta pamutambo neIreland anenge arimo achitarisira kutungamira chikwata chake mukukunda kukunda West Indies kunosiya Zimbabwe yave pedyo nekusvika musuper 8 stage pamwe nekunyorwa mumagwaro enhoroondo yemutambo uyu asi vamwe vari kuti zviri nyore kutaura pane kuzviita ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau dzemitambo, vatsigiri venhabvu vari kusuwa zvikuru zvichitevera kushaya kwamuzvina bhizimusi vankululeko Sibanda, muridzi wechikwata cheTwalumba Football Club. Chikwata ichi chiri mudivision 1. VaSibanda vakashaya nemugovera kuchipatara cheparirenyatwa muHarare mushure mekurwara kwenguva pfupi. VaSibanda avo vanga vava nemakore makumi mana nemaviri ekuberekwa vasiya mudzimai wavo Miriam uyo anovesa chigaro weZimbabwe Women Football Association. Zuva rekuradzikwa kwavo kana nguva yavacharadzikwa hazvisati zvaziviswa.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa gakava raunzwa nevakuru vakuru muhurumende vari kuti hazvibviri kuti vashandi vawedzerwe mari dzavo gore rino.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318. Munenge muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk. Muchikamu chedu cheutano nasi Sandra Nyaira weStudio 7 aita hurukuro navaMatthew Nyashano, mudzidzisi mukuru wezveutano paWolverhampton University kuBirmingham muBritain, pamwe navaJoseph Mungwari, mutauriri wechirongwa chiri kurwisa Ebola muAfrican Union, kuti tinzwe kuti dambudziko iri rava papi uye ndezvipi zvisati zvaitwa mukuedza kuti chirwere ichi chisapararira. Sandra atanga kubvunza vaNyashano kuti dambudziko iri vari kurionawo sei.
Kutanga kwegore rakapera pakaitika outbreak yechirwere cheEbola, mutungamiriri weAfrican Union Commission muzvinafundo Nkosana Dlamini Zuma vakadedza kurumbira nemukurumbira wemabhizimisi ese muAfrica kusangasira vana vaDiko Dangote, vana Yusuf Manje, vana Clive Masiwa kuti vave pamwe chete, tikaise mutoredi pamwe chete sei. Vakakwanisa kuti vaconvene musangano wakaitwa musi wa 3 November gore rakapera, uyo wakakwanisa kuburitsa mamiriyoni anoita 32 million US dollars musi umwe chete kuti tikwanise kutumidzira vana chiremba nana mukoti vanosvika 1000 kunzvimbo yeWest Africa. Tinofara kuti pari zvino taane vana mukoti 1000 kusanga vana mukoti nana chiremba 1000 vari kuLiberia, Sierra Leone nekuGuinea, kukororadza kuno ndiko kukanyanya kubatwa nechirwere ichi. Ndo maifodzi atiri kuita kuti vana mukoti atakaisa kuoko kuburikidza nemari yakaunganidzwa nemabhizimisi ane mukurumbira aya varipo vari kushanda vari kurapa vanhu. Ende pamusoro pezvo, iwo mabhizimisi kunyaya zvenhare mbozha vakatipa platform yave kuti tikwanise kutumidzira SMS kunhamba dzavaidza vakatipa kuti tikwanise nge tichiti munhu wese muAfrica adonate dollar pamunhu kuti tikwanise kuramba takachengeta vana mukoti nana chiremba vari kunzvimbo yeWest Africa.
VaNyashano, takatarisa nyika yedu yeZimbabwe ndezvipiwo zvamungadzisa vana veZimbabwe kuti pavanofamba vachienda kunyika dzavanenge dzakaita sana West Africa, kunana DRC, kunana Sierra Leone, vangaite sei kuti vazvidzivirire?
Dambudziko ratinaro munyaya yepublic health yedu yemuAfrica, tinoita reactive kuma diseases atimiriri kuti tinge takagadzirira yatingati kugadzirira chirwere chisati chauya. Iye zvino tinenge tichitevera mumasure mechirwere. Pane yaningati stigma, ndizvi kuti ndingaitsanangura ndichiti kudini pachishona pedu, asi stigma chai chaiyo iri kuita kuti maefu kuti zvinhu zviri kumasimba ari kuiswa nevanhu kuti vadzivirire chirwere cheEbola isabudirira mberi. Ndinopa mufananidzo wevanhu vakaenda kuSierra Leone, vakasvika vakanopinda muningi mutembe mamuchichengetwa mumamakachengetwa vanhu vanga vachirwara neEbola. ende izvozvo zvinoratidza kuti isusu tirikungotarisira treatment chete. Nyaya yepublic health kana utano hwevazhinji inotangira kure zvikuru kudzidzisa vanhu vari mumacommunities.
Vamungwari, mumaonero enyu iyo nyaya yekudzidzisa iyo iri kutaurwa navanyashanu zviri kufamba sei? Takatarisa kunyangwe nyika dzakaita seZimbabwe dzisati dzamboona dambudziko iri, muri kuriona zvakamira sei panyaya yekudzidzisa vanhu kuti zvechokwadi dambudziko iri riripo?
Haiveki chekutanga chatinotida kuti tinyanye kutarisa ndekekuti kekutanga muhistory African Union ndeve kekutanga paitika chirwere chemhando kana chirwere chikuru chabata continent. Pataona utungamiri hweAfrican Union huchisumuka huchimira pamberi huchitungamirira maefforts ekuti tikwanise kupedza chirwere ichi. Zvechokwadi nyaya yekufundisa inyaya yekufundisa vagari muAfrica inyaya yakakosha, inyaya iri kuitika. Chinonyanya kugozvesa kudzidzisa vanhu muAfrica inyaya yekuti tikacherechedza kunyange nyaya dzemaradio dzemaTV, hatina kana TV imwe chete yekuti ukaisa chinhu pachirongwa chinonzuka Africa yese. Hatina kana redio imwe chete yekuti ukaisa chinhu pachirongwa chinonzuka kana bepa rimwe chete rinoverengwa. Timapautsa mapoka 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 mapoka. Izvozvo zvinhu zvinova zvekuti taakutoti kune ivo vapepete nhau vakafanana nemi, totosamba tichingotaura nemi, tiramba tichingotumidzira mashoko edu nepfenyuro dzakasiyana-siyana. Rimwe dambudziko ratinoitawo nderekuti pane dzimwewo nzvimbo kwatasa nzvimbo dzakabatwa neebhola kuwest Africa idzi inzvimbo dziri kure dzikumamisha mukati kati makadzika. Nyange materevhizheni kumwe kwacho hakuna, maredhiyo hakuna, mapepanhau haasvike. Kunotoda munhu kuti atofamba achifamba pamusha nepamusha vachidzidzisa. Nekukura kwakaita Africa zvinhu zvinoda mari yakawanda, zvinhu zvekuti imari yekuti kuti tizowana mari yekuti tifambe tichidzidzisa munhu wese hongurongwa kudzidziswa hwakakosha. Asi tofanira kutarisa kuti nezvatinazvo pazvishoma izvozvo chii chakakosha. Chakakosha panguva ino ndechekuti ngatichitarisai timbofokasa zvishoma zvatinazvo, ingave mari dzatinadzo, ngave maridzo dzatinawo ese, ngatifokasei pachirwere ichi pakuchipedza. Tapedza chirwere ichi tochigara tichiti tochiita sei kuti tifambire mberi, tochiita sei kuti tinyore kuti kubva nhasi tichienda kumberi hatidi kuzosvikirwa nechimwe chirwere tisina kugadzira zvakare. Asi kuru pane nenguva ngatichiti nyoka iri mumba iyi tiurayai nyoka, tozotaura kuti toita sei tapedza chirwere cheipona.
Vanga vari vaMatthew Nyashanu, mudzidzisi mukuru paWolverhampton University munyaya dzeutano vari muBritain. Manzwawo kubva kuna vaJoseph Mungwari vari kushanda neAfrican Union mukurwisa chirwere cheibhola pasi pechirongwa chakatangwa nanamuzvina bhizimusi vakuru muAfrica. Vanga vachitaurawo vari parunhare naSandra Nyaira weStudio 7 vari muSouth Africa.
Vatereri, tinoda kukuzivisai kuti kana muchida kunge muchikwazisana nehama neshamwari pano pastudio 7, email yedu inotiyo studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare namba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu, endai pa www.facebook.com/voa.shona. Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona. Tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge matinyorera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare.
Zimbabwe yokumbira kukanganwirwa chikwereti chayo neAfrican Development Bank.
MDCT yobuda neurongwa hwezvinhu zvaichaita mumakore mana kutanga negore rino.
Zimbabwe yokweshana neWest Indies mumakwikwi emitambo yecricket yeWorld Cup kuAustralia.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande naJonga.